A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, September 16th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about the late former Zimbabwean leader Robert Mugabe, who died last week, and protesting Zimbabwean doctors.
And to join this discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 mmWave frequency and on the 4930 and 15460 kHz short wave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Live Talk, we are talking about the delayed burial of the late former President Robert Mugabe, and Zimbabwean state doctors have downed their tools.
Thousands of people are viewing the body of the late former President Robert Mugabe at Murombezi, a growth point in Mashonaland West Province.
Mugabe will be laid to rest within the next 28 days at the National Heroes Acre, where a mausoleum is being constructed.
The former president died of an undisclosed ailment in Singapore a week ago.
Meanwhile, doctors in Zimbabwe state hospitals are staging protests following the abduction of Dr. Peter Makumbei, the leader of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Some of the doctors are on strike over low salaries, and doctors are getting at least about 40 United States dollars a month.
The High Court has ordered various ministries to look for Dr. Makumbei, who is among hundreds of disgruntled medical workers in Zimbabwe that are now living from hand to mouth. The government says it is looking into their grievances.
To join the show right now, please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ntebele. Yes, Uganda balingathola njani lapho likhona endaweni zonke ke STNO ezomhlaba namhlanje ke sixoxa ngodaba lwamoyi uRobert Gabriel Mugabe obhubhe ngeviki epheleleyo njalo siyabona ukuthi isidumbu sakhe lamhla sihanjiswe khona ngale eMrombezi Growth Point lapho adabuka khona. Siyawazi ukuthi wazalwa ke kozwimba eMashonaland West Province. Abantu sizokuthiwa bebaninganyana nje abahambe bambona, kodwa ke kukhangelelwe ukuthi isidumbu sakhe siyabiselwa eHarare. Kodwa ke ukungcwatshwa kwaso bekuthiwa phela uzangcwatshwa sokudlule amalanga angamajumi amathathu. Siyakwazi ukuthi sokudlule amalanga amabili, kutho ukuthi sokusele 28 days ukuthi kungcwatshwe waye ngumongameli. Sizwile abantu sibekhonona abaningi besithi lokho kwenziwa ke ngendlela engayisiyo. Sibe sesithi phecelezi nje sibone ke okwenzakala khona ngale ke eZimbabwe njalo. Odokotela lamhlanje ke kade begijigijima betshaya itoyitoyi besenza konke nje becothoza uhulumende besithi kukhanye ngazani omunye wabo udokotela Makumbei, uPeter Makumbei, ungani othunjiwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Siyakwazi ukuthi kulabo dokotela abakhalela umsebenzi bafuna phela iholo likhuphuke. Okwamanje udokotela uthola iholo lakhe-ke i-$40 ngenyanga. Kambe nxa kunjalo likubona njani zulukandaba? Ye, asingeneni kuhlelo sixoxeni. Nxa ufisa ukuthi ungena khona manje usifonele kunombolo 801-202-465-0318 leyo ke ngiwhatsapp. Yenza iphinda njalo 01-202-465-0318. Ye, kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu. Nasi tiri kuenderera mberi pano pa Live Talk tichitarira nhoroondo yeupenyu wavaRobert Mugabe. Nasi tawaona mutumbi wavaRobert Mugabe uchiendeswa iwo kwaMurombezi, Growth Point kwaZvimba, uyezve kumusha kwavo kwaZvimba uko. Vemudunhu iri nevamwewo vanogara munharaunda iyi vawana mukana wekuti vawanikwe ivo vachionekedzana navaMugabe. VaMugabe vakashaika kuSingapore vhiki rapfuura, uyezve takaona mutumbi wavo uchiratidzwa kune veruzhinji kuRufaro Stadium kairi kese nekuNational Sports Stadium uko vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vamwe vatungamiri vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vakawanikwa vachipinda vachienda kunoonekedzana navaMugabe. Tiri kutarisa zvakare zvatiri kuona zviri kuitika munyika apo nhasi vanoita mabasa emadokta nevamwe mumwewo muharare nemubulawayo vari kuratidzira vachiti ivo havasi kufara sekuti mumwe wavo Dr. Mugumbei vakawanikwa ivo vachipambwa uye parizvino havasi kuwanikwa taona nhasi vana chiremba ava vachiratidzira uyezve parizvino vachiri kuenderera mberi vachiratidzira tiri kunzwa kuti vane night vigil vari kuenda mberi vachiimba vachiti ivo havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nehurumende panyaya dzemuhoro wavo uyezve panyaya yekuti mumwe wavo vakapambwa saka pindai muchirongwa muwanikwe imi tichitaura nemi vanoda kunge vachifonerwa nyorai nhamba dzenyu ipo pano paFacebook page yedu yeVOA Shona kuti tiwanikwe tichikufonerai tinoona tinadadira ichitungo ari kuona ari pano Taru Bomero ari kuti what is needed is to pray for the country Terence Naro ari kuti tiripo futi aiwa tinokuchingamidzai tinoziva munotisapota zuva nezuva uyezve pamunopinda muchirongwa idzai majanya pakanzi share kuitira kuti vamwewo vakunzwei Progress Manakira ari kuti tavemo muchirongwa maswera seiko kwamuri ikoko vashamarari vedu aiwa amasikati yezvinezvi taswera zvakanaka chaizvo uyezve tinokutendai kunge manga muri pachirongwa chedu mangwanani uyezve munesu zvakare iye zvino asi nyorai nhamba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu nhasi tine gango ipo pano palive talk kana muchida kutaura pamusoro penhoroondo yeupenyu wava Robert Mugabe avo vataona nhasi mutumbi wavo uchiendeswa ivo kumusha kwavo kwazvimba kana zvee zvakare muchida kutaura imi pamusoro penyaya yekuratidzira kuri kuita vana chiremba muHarare uyezve nekubulawayo kwatiri kunzwa kuti kubulawayo kumpilo hospital uyezve nezvimwe zvipatara zviri ikoko kubulawayo vanhu vati kuti aiwa hatisi kushanda vabatana ivo nevana chiremba vari kuHarare uyezve kuratidzira uku kuri kuenderera mberi kuri kunzi iko kune night vigil pari zvino handizivi kuti tine mapicture here ekukuratidzai asi tichange tikukuratidzai
yes I think we've got a video of Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Let's hear what he is saying about all this.
General of Zimbabwe Hospital Doctors Association. And if you all recall, the initial industrial action that we did in December, that was the longest, as far as we can recall. It lasted 40 days from the 1st of December to the 10th of January. So I was one of the leading spokesperson of that executive. It's very sad indeed that we are gathered today with profound sadness because of our colleague that was he just went to disappear.
He was just abducted.
He was abducted. And to be honest with you, to me it came as a shock because first of all, I wasn't expecting that in Zimbabwe, with the amount of security apparatus that we have and the amount of the national budget that we always put towards the security sector, that a grown-ass doctor or a grown-up doctor can go missing and no one knows where a doctor is, a grown-up person with a grown-up person who's functioning normally can go missing in the middle of the night and no one knows where he is. Totally, that's not acceptable.
So that is Dr. Mtavisi Bhebhe of the Zimbabwe Hospital Doctors Association. Lapho ke uBhebhe yamozwi yakhuluma ukuthi kambe umuntu omdala njengoPeter Magombei udokotela ongusina Dr. Sibili angachatha kuphela ukuthi hayi kasabonakali. So uthi lokhu vela kwaziyo umhlaba wonke jikelele akwaziyo ngoba even leZimbabwe kulabo dokotela kulabo abantu bezomvikela abaningi kakhulu ngemali eningi ifakwa kuMinister of Defense, the Minister of State Security lazo zonke lezo kambe ucatshe waya ngaphi. So ke siyabe sikhuluma ngakho khonokho lokunye okutshiyeneyo khonokho ke okwamuyi Robert Kapiriri Mukabe kunjalo ke mavhasi
aiwa tinotenda vari pa live feed yedu pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona munogara mchititsigira zuva nezuva regaitimbo kuchingamidzai pane vasisirudo dozva vari kuti saka vakapambwa ndiva mugabe here ndofunga vada kumboti vanhu vambotisekei zvavo Ekinias Zondo ari kuti hello sisimavi hello zviri sei kwamuri ikoko tina chete takawira hanzi ndifonerei achibvaisa namba dzake Amos Murerwa hanzi ndifonerei vachibva vaisa namba yavo uyezve vakaisa ne code namba yavo Nyasha George Matambirochka ari kuti ndifonereiwo maswera sei aiwa taswera zvakanaka anabva kuti Zimbabwe government loves the dead as they don't care about the living. Ari kutaurawo kuti zvaari kuona ndezvekuti hurumende inenge inofarira vanhu vakashaya kwete vapenyu. Top 10 yedu Courtney Mepi Courtney ari kuti hanzi handifunge kuti vari kutungamira vachapedza temu yavo ndokutaurawo kwaari kuti Cuthbert Maposa hanzi muri sei vashamarari. Tiripo pamepo aiwa tiriwadi Nyasha Jose Matimba Ronyi Choka ari kubva ati ndifonere ndobvaisa namba dzake saka tine vazhinji vari kuda kufonerwa uye vanyora namba dzavo wamambo hanzi tight situation ni Douglas Makombe Mutsenge ari kuti just joining you I'm here in Kapa I didn't miss nyaya yemushakavu hanzi vaakupiko nhasi how far is the museum construction that's far aiwa mukoma Douglas Mutsengi parizvino mutumbi wava Robert Mugabe avo vaimbova mutungamiri wenyika uri kwazvimba kumusha kwavo uyezve vamwe vawana mukana wokuenda kunoonekedzana navo kwamurombedzi nhasi Terence Naro ari kuti ndifonerei achibva aisa namba dzake Courtney Mepi Courtney ari kuti dai hurumende yanovakawo kuchimoi kwakafira vanhu vaizama kusunungura nyika vave kuita bhizi kuvaka guva rava Mugabe regorude saka rudodzo vanzi garwe abva taurawo zvakawanda pano ativerenge zvedu mazwi ekunyomba George Summer Holmes ari kuti I'm watching you from Harris Smith amenonde kupi woku Amos Murerwa ari kuti hello sister Mavi and Mr. Gibbs we need to be the one to have one voice and to pray also for our leaders Zimbabwe needs prayers asi ndiri kunzwa kuti pane munyarikani aripo pari zvino regai tiende kwavari
yes our first guest is Mr. Max Mkandla who is a former freedom fighter he is based in Bulawayo Mr. Mkandla welcome to the program sir
thank you very much good evening to the listeners and the leadership in the country across
thank you so much now Mr. Mkandla we see that the body of the late former president was today in Murombedzi, what point? What's your take about taking this body all over the show like this? Do you agree with what is happening?
First and foremost, culturally here in the country, this is the test of its own kind, something that we don't even believe or wish to see happening in the country. It sounds like an abomination culture. But however, those people, they've got their own way of doing things, which is not a Zimbabwean way of doing things. This is where we are actually disagreeing with them.
Yeah. So, ubona ngazani ke ngase ukhangele ngesindebele ungathi khona ukube bebhotabhota lesidumbu sakhe umoyi ungathi ngakho
kuyincwala akufanelanga ukuthi kutholakale kukhona esizweni seZimbabwe njalo ngamacala lawo enzakalayo lapha ngizakhuluma sibili okusemoyeni lendlela esibona ngayo sakhulula ngayo ilizwe akumelanga ukuthi belokhu ebhotibhotisa ngendlela yonaleyo asizuzi litho kokho zimali zona lezana ezihambayo ezama-taxpayers khona kule ndlala engaka lokugesi ngakho ngakulazisa lapha yindlala kuphela izinto zikhwela njalo kodwa ke kube sokutholakala ukuthi khona umuntu owenza isimo lesi sabanje nguye lokhu ebhoda kangaka ngomhlaba yolithona lo kuyazila lokhu mna ngibona ngazani ukusithuka into engafanelanga ukutholakala isenzakala ebantwini
ye nxa sesikhangela njalo baba Mkandla sibona ukuthi odokotela kade betshengisele ezibhedlela lemgwaqweni bathi omunye wabo wathunjwa ungathi ngakhona
lokhena kuyinto sibili ezilayo odokotela balelungile ukuthi ukuthi babambeni badinga ukuthi omunye wabo lo ezibonakala ukuthi kathungaphi asithandi thina ukuthi khona odokotela bengatholakali ezibhedlela ngoba na kuyasiwa njalo amanesi kakula lutho abangalwenza basoze be-admit umuntu aba-admithayo ngodokotela befake izinsuku ukuthi khona kuyabe ngahlala insuku ezithile bebonile lo mkhuhlane wakhona ukuthi khona unganqinekelwa njani kodwa ngalokhu luhlazo lolo esolwenzakile lolo benzela ukuthi khona umuntu lo lapha akhona ekhululwe batshengisa ukubambana lokho nami ngiyakuvumela lanxa sizingafa kodwa-ke kumele phela bekhalele omunye wabo lohulumente ngenele kuze kutholakale ukuthi kathi ngubani oyenze obudlovu njengalokhu
kodwa vele ezimbabwe abantu bathunjwa njani sokujayelekile phela sezwa ukutyayisa mara ona banyana bonke bona labo bathunjwa ngubani vele mkazi
indaba yokuthunjwa leyi ilokuxhwala okuthile elizweni kule fevo thwantwana umtondori lwane owathi ecathile kwaphuma amabizo obokhembu khona laphana omkhadi lakho kwapho kuphuma kwabuya bonke labo ophathele inyamanyama okheni nkala zonke izinto zona leziyana lakhathesini latest yona leyo odamara laba kukhona umuntu olesandla esingalunganga esingingcolileyo esigcwele igazi okwenzayo
hayi siyakuzwa kakhulu
so into esingayifuniki leyo ukuthi khona siyibone senzakale elizweni
ye siyakuzwa sicela ubambe khonapho-ke baba mkandla besicela abantu abakubandla lezanu p f ukuthi bangene khonapha uhlelo silethemba lokuthi sizabathola labo bakhuluma abakwethulayo so Mr. Mkandla is saying that in terms of abductions this has been happening you know in Zimbabwe so he says that apparently there are some people who were actually abducted and up to now they cannot be found he says but Zimbabwe has got some good laws in terms of finding people and maybe state security so he's pointing everything to the government he says the government is just doing it you know so maybe we're going to get a government spokesperson or some other person to just give us a take on what is going on here.
Very interesting take indeed. Let me just read some of the comments that are on here on our Facebook page, our Shona Facebook page, and also we will be trying to cross over to Zimba to see if we can talk to some people over there who we can manage to hear about what the situation is over there. Amos Madzinga arikuti mutumbi wakosha kudarika vafi. Zvakaoma zvenyika yedu. Watching from Durban, please call me. And asi ndiri kunzwa kuti pane pane varikuda kutaura nesu regeitende kwavari. Hello caller. Tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi uye zvemunoitwani?
Muri kutaura nemi ndiri kuDurban ndeitwa Gabriel.
Ehe, taurai tinzwi.
Ya, ndoda kuti ndimbobata nyaya mbiri zvangu.
Taurai tinzwi.
Pane mutumbi wapurezidhendi vaiva purezidhendi veda mugwada. Zvinhu zvinosiririsa kuti munhu mukuru angade akuchichengetedzwa owana nguva yake kuzorora. Vakumuombeya naye hatichazivi kuti kuda kuratidza vanaani kuti mutungamiri wenyika akashaisa.
Asi pane chakaipa here kuti mutumbi wavo uendeswe kumusha kwavo?
Hapana chakaipa sekunzwa kwatakaita kuti mutumbi wavo ivo pachavo vakanga vatiwo vanda kuradzikwa kumusha kwavo. Zvinhu zvaifanirwa kunge zvichiteedzerwa nehurumende kuti pasaita makakatanwa hongu vanenge vavadeclare sehiro asi vozoti aiwa mukuru wenyika akanga ati achaanda kurara pamai vake izvi zvaa zvakakosha chaizvo zvekuti hazvaifanirwa kutiite mazuva akati wamefamba nava
pachivanhu zvinganzi zvinokosha here kuti mutumbi ungogadzikwa panzvimbo imwe chete zvakamira sei
pachivanhu chedu isusu tinoziva kuti kana munhu mukuru akaita savamugabe kana vashaidi vanofanirwa kutsvagirwa nzvimbo yavo yakasununguka inoita kuti munhu wese wemuzimbabwe akwanise kusvika ipapo achinoona mutumbi wavamugabe zvova ona semusese hiro renyika yedu izvo hapana anoramba asi chakunetsa ndechekuti kana tikaterera mamwe mashoko aitaurwa nana vamatema danda mazuva aya vamugabe vachibva kubviswa pachigaro vamugabe vakaitwa kuramirwa mhosva dzese vakanzi ndivo vakanga vari pamusoro pekuita kwese kushata kwakaita kuurawa kwevanhu kuita sei ndo vakanga vakupiwa mhosva idzozo but tinoshamisika kuti nhasi the same people ivavo futi ndova kuti aiwa vamugabe ndo mupresident wenyika hatichazivi kuti avaizvitaura vaizvitaura vakananga zvipi vaida kufadza vanani nhasi vaakutaura izvi vachida kufadza kuti vanani zvino vanga vari vanhu vane chokwadi vaitiudzawo chokwadi kuti nemhaka iyi vaituka vamugabe panguva yavakabviswa pachigaro nhasi vaakukosha vasingachatauri vasingachapindure zvavaitaura ndo patinongoda kungoti deno vamwe vakuru vedu ava vanga vachipindura wa kozoita chechipiri chandoda kutaura panyaya yeutongi hwemuzimbabwe
taurai chinzwi
tiri vamwe vevanhu vanotoshuvira kuti sezvirango zveupfumi zvabviswa but kana takatarisa zvirango zveupfumi zviri kunzi nevakaita zvirango zveupfumi remekedzai kodzero dzevanhu kodzero dzacho idzozozo zvinhu zvingori simbu kuti munhu kana akachemera kuti ndokumbirawo chingwa mupei chingwa kana kuti momuudza kuti chingwa pari zvinhu hasina tabika mabhanji ndoatinawo ndoatakumbokupa pachinzvimbo chechingwa kana munhu akadaro onzi ngaachisungwa ngaachino akutorwa usiku pasina anoona kuti aendeswa kupi zvinhu zvinorwadza sierezi zvinhu zviri kuti ivo vari kuzviita vari kufara because vanozviita pasina chinoya kwavari saka izvozvo zvinhu zvinorwadza masangeni tinoda kuti abviswe but ngaabviswewo tichiteedzerawo zvinodiwa nevanhu vakatisira mumasangeni
aiwa tinokutenda
vanhu vari kutorwatihama dzedu tiri kurwadziwa kuti sa munhu angangotorwa kuonza aenda sezvezamarati zvinza kwaakaenda sezvezvi uyuwo atorwa aane 3 days atorwa kuti tichaziva kuti achadzoka ari mupenyu here achafa here kana kuti tichamuona here izvozvo zvese izvozvozvo isusu muzimbabwe titi vanhu vanga vachitarisirwa sevanhu vane security yakakosha inoziva basa kudarika dzimwe nyika dzese but kana paakunzi vanhu vanotorwa nemunhu ane futi ozi hatizive kuti atorwa nani izvozvozvo muminista of home affairs anofanirwa kupindura zvine mutindo kuti azvipruve kuti zveshuwa mumwe muzimbabwe hamusina security inovharidzira kutorwa kwenyika kwechipiri
dai maiona mukana wekutaura neivavo vamuri kutaura vehome affairs maiti chii pari zvino
ndaingovakumbira kuti bhajeti riya ratinovapa riya rekuwandawanda riyariya zvariite basa kwete kuti bhajeti iro rokuwandawanda iro rongotorwa zvaroiswa muhomo dzemunhu umwe chete orya zvake achirega kuti vanofanirwa kunge vachishanda kudzivirira isusu zvizvarwa zvezimbabwe kuti tinge tichiwana kusununguka kwakakwana tichichengetedzwa tisingatorwe usiku vanhu ivava vashande vakasununguka vaite basa ravo chairo chairo kwete kuti bhajeti rinobuda rakakura rokuti kudifende nekuhome affairs asi basa raro hatisi kuriona nokuti vanhu vari kungonyangarika ende vakuru vacho vachingotaura kuti hatisi kuziva tiri kuyunivhesiketi hatisi kuziva tiri kuyunivhesiketi ende tinorwadza ndechekuti foni dzavari kushandisa dzinonzi ndo dzimwe chete dzadai kutenderera muvanhu vese vakambotorwa vakatodzoka kuti vaende kumanetwork provider kuma titi titei munhu uyu akarejista fonini tizive kuti akarejista ari ani achigara pasi aende kunotsvakwa kuti nemhaka yefoni yako ichishanda zvakashata zvinoita kuti vanhu vachinyangarika munyika
aiwa mashoko makukutu chaizvo tinokutendai mukoma Gabriel mafamaita sazita yemuchakabvu vagabriel mugabe asi tinokutendai mukoma Gabriel kunge manga muinesu pachirongwa nhasi tine vanhu vakati wandei saka toshiti aiwa tinokutendai muve nezuva rakanaka bye bye.
ye kunjalo ke mavula se slobaba esecingweni lapha ke wathi sizothi slobani ngizokuthi slobamasuku iba masuku ngawuthona njani
ngiyathola mina tena njalo
ke siyachona ucingo lakho lamhlo lufiphele ungaphuka ngikhona masuku khona
ngiyenza manje lapha sinizokathe
no wazani uluginyile silucingo lakho sibili awukho phakathi kwengubo kuyagodola yini khona
I'm going to go to the hospital. Ah, nasi ndikurwadzwa nenyaya yemadoctors chaiyo.
Taura henyu.
Ya, nyaya yemadoctors ya. Hurumende handizi kuti vanonyatsoongorora here kuti doctor munhu ane akadzidza zvinhuva zvidzidzira kudzidzira kuti vabatsire upenyu hwevanhu life saver. Zvino omubhadhara $40 US. I think it's a good thing.
Mhm.
I just spend the money. I want to put money. I told her, okay, to give by the two of my doctors, my life saver. The one. So when I was put there, it's never one. When I was going to my doctors, I'm not going to corner one. And I'm going to give you a good one. Sometimes from running a money, my smartphone, and also, but it will be wet. Because it was no worse than the government did yet now. I cautious working right now. I'm cautious at 1 month.
I want my show come up to our ratings.
Yeah. Can I come back with the goodbye? I too much in the news. That's it. You can't die. 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 Kuti mari inofanira kuti tiite pochedi ipi is very important. Zvangu pana right now magetsi hakuna. Anouya usiku achienda early morning. Zvokuti kana mamwe makambanis vatovhara vozo havachakwanisa kuti vachioperate. Saka izvozvo tisiwei makambani tachidzieti tasara tishoma itoto. Abdo mani kuti kana angane vashandi kana 200 abdo tipeti moyo kubasa buko vangashandise magic pasina saka zvino zvinorwadza kuti mmedo ngainyatsofungisisa kuti iri kuda kuenda kuti chaiko
aiwa mashoko makuku
ainyatsorano
ehe mashoko makuku tichaedza zvamataura izvozvo kuti tibedze makurukota vauye pano vachitaurira vega vachimuchinyatso kuvabvunza kuti sei kutaura kwamaita kuti sei ivo vari kuona zvakakosha kuti vawanikwe vachiisa mari sekutaura kwamaita pakurangarirwa kana kuti kucherechedzwa kwemunhu mumwe chete iyo nyika upfumi uchienda kumawere saka tinokutendai mukoma Salim nekunge manga muri panhare. Thank you so much.
Now, marvelous, we've got Mr. Tengumuzi Phuthi, he's a parliamentarian and he's in the ZANU-PF party. Mr. Phuthi, welcome to the program.
Thank you, Gibbs.
Thank you so much, sir. So, briefly, we are seeing that the body of the late former president was in Mrombezi Growth Point today, or maybe still there. So, now, what's your take on this issue of taking the body from one place to the other until he's laid to rest in 28 or so days?
It is something else to say that it's been moving from one place to the other. But it's another to appreciate that indeed it was supposed to move to places that it has moved to and from so far. When you talk of Robert Mugabe, remember that you are not talking to Dingumuzi Phuthi or about Dingumuzi Phuthi. You are talking about an icon of our lifetime, whose immortalization can be juxtaposed to that of Rhodes. If you will tell me why Rhodes had to die in Cape Town and had to be pulled for many months from Cape Town in order to be buried at Mabuya Zivakumatopo Kanyikwedu, I will really understand that indeed the administration then believed that Rhodes was one of their kith and kin who deserved that because he created wealth for them. Robert Mugabe created wealth for black people, not only in Zimbabwe, but in Africa, by giving them a towering posture, which should stand at shoulder-to-shoulder level basis with the M race in order that we defy the complex of inferiority. Us taking land was through the bravery and the principles of Robert Mugabe. And such are among the things that we remember him for. Forget for a short while about things that we don't agree with him in terms of his principles then, what he could have done here and there. But one thing that towers is the great man that he is. So when the process of immortalization of a tower is happening, people tend to be very divided and tend to be used to believe that it is fashionable to talk about such as if it is the first of its own kind.
Mm-hmm. So, siyakuzwa kakhulu ke sicela ubambe khonapho sithathe ubaba uMasuku. Baba Phuthi ungayindawo. Baba Masuku, ungawutshona njani?
Ngiyatshona baba, utshona njani?
Ye, sesikuzwa kathesi baba Masuku. Phose lakho sibili, kunabantu abaningi abafuna ukungena kuhlela.
Ya, ngithanda ukuthi ngike ngikhulume indaba lezi zonke zombili. Ngicawala uvalo ngimangale nxa ngizodinga imizi labo bekhuluma njalo ngomgala. Ngizama ukuthi mbaqasisele indaba yokuthi asifuzanga sidistorte iyisi yezimbabwe because of political affiliation. Obabuchuma it was yesterday sisimgabe isisupa yibo bonke bekhuluma bembabazi. Waxotha uMnangagwa. Wathi uMnangagwa is useless, decent. The same people who attended uMnangagwa uMgabe is useless. We are testing this. Namhla bakhuluma bambabazi bathi njalo masemasanta bamhlawuthi uMgabe bathi wayebulala bade senzani kuye because those kids, these people are not in Zimbabwe. Of which vele sibalalele siyabeva bakhulumi lutho abantu laba bafuna ukuzingena nje. Right, umdala lo sehambile over. You are forgetting about him. Vele lokuthi sizekwazi ukuthi alright ngiki orong ngithi akukho. Ngibuye endabeni leyi eyokuthi amadokotela umuntu anyamalala. Uyazi into emalisa into eyi-one. Ngiyafisa ukuthi lingincedise mhlawumbe kuyabe kungikhutha nje kuma-history here and there. Investigating zamapolisa awezimbabwe ever since abantu ba-abstracta. Bela-ke lamuzwa kuthiwa ubothiwe ethethi icala lokuthi be-abduct umuntu uphi. It's over 50, 100 or so people. Akutholakali muntu o-abduct abantu bona lawo ophendukayo nayo uyaritelizenathi samastrit one kathi kutholakale lo yedwa nje kuphela kuthi ukuthi this is an in-house thing bayakwazi ukuthi there's investment eyangakuyona leyo ndawo ekuthi abantu ba udokotela bamthathelani sibamelele udokotela esibhedlela into yamthathe anyone.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Masuku. Sibongile, ungajelwa kusasa Masuku. So that is Mr. Masuku. He says he's wondering how somebody can abduct a doctor and let alone a Zimbabwean. He says ever since this abduction started, no one has been arrested for being suspected of having done it. So he says it's an internal issue. He suspects these are state security agents. So now, and according to Uputi, uputi yakhuluma sibili ukuthi lokhu ungazane ube kubhotisa uMgabe kusenzwa konke lokhu uma owayengumongameli wayengumuntu oqakathekileyo. So he says Mr. Mugabe was a very important person. So we still have got Mr. Max Mkanda, but I'm told you've got a caller.
Hello, caller.
Hello.
Ehe, tukutora nani uyezwe, muri kuphi?
Mudara na Tinashe takawira ndiri muHarare.
Taurai tinzwe mukoma Tinashe.
Kuri sei ku Washington.
Ah, ku Washington ni kwakuda kutonora mbijana asi kuri nani amene iko ku Harare.
Awa hakuno kuri kupisha.
Mhm, taurai tinzwe.
Alright, nyaya ndoda kutanga kutaura ndiri nyaya ya mugabe.
Mhm.
Iya ino sebeza zikuru kuti mundara mukuru ongombeswa nyika yese dai vamusiya azorora mundara rake azvitaita izvi ozi nhasi ari pano mangwana ari kwakati mangwana ari kwakati azvitaita izvi takutonyara nazvo izvi munhu mukuru ka anoda kuzorora anoda kuzorora munhu mukuru.
Saka sema maonero enyu maida kuti paitwe sei apa?
Angada yakatochengetedzwa.
Mhm.
Vanhu pavakanovaona kurufara ipo pai.
Ehe.
Wochichengetedzwa kase munhu mukuru, wochizorora murugare.
Mhm.
Handitika.
Mhm.
Vane zvavakagonawo vamugabe, vane zvavakatadzawo. Asi pachokwadi chokwadi ndechekuti bhodhi yemunhu mukuru haifanira kungotenderedzwa kunzi nhasi iri pano mangwana iri pano kwatove kufumuka
ko panyaya yemadhokotera murimo imomo muHarare kwakamira sei?
Panyaya yemadhokotera painyaya yekuti hwadza zvikuru. Kana pataime yamugabe chaiko hapana kana dokta waanaka munzi abdhata zvazvinototishamisa kuti ii hurumende yerudzi vanoanaabdhakta ndona dokta ari kukumbirawo chingwa. Zvinotisiririza. Saka dai vavanyarawo
vakwanisa
kumudzora ari mupenyu.
Aiwa mashi.
Hatichazivi kuti mupenyu here, hatichazivi kuti akafa here, bane 3 days now asiri kuwanika saka hei, ndokutanga kunoita ma-uprisings koko iwo havazvizivi kuti ma-uprisings anotanga nechinhu chidiki diki, otozopedzisira nyika yese atove ma-uprisings.
Aiwa mashoko makuru.
Dai vanga vari vamwe vamudzora, mukomana uyu ari mupenyu asina kana kukuvara, asina kufa. Ndofunga taizvo.
Aiwa tinokutenda imi koma Tinashe. Muve nezuva rakanaka. Thank you. Tinashe is just saying that he feels like the other caller said that you know, the body of the late Robert Mugabe is now being abused. He's a big man. He should be put to rest and let his soul rest in peace. He's saying Mr. Mugabe should have been buried after Rufaro Stadium, or at least after the other leaders said goodbye to him. And then he went on to say it's very embarrassing for the current Mnangagwa administration to have a doctor being, you know, abducted under their watch. He says, you know, Mugabe might have been a bad leader in one stage, but no doctor was abducted. So that's what he's saying here.
Yes, no, so nani dadla utilinjan basakazi umuntu ma esethule uyahlonitshwa hatsho ukuthi isidumbu sakhe sibeloko sibhodabhodiswa ungazani ukudlula kwakhe kuyabajabulisa. Yezamuzosoneni khonapho uyakhuluma ecingweni ke siloba uMaxim Kandla. Baba Mkandla, akutsho ukuthi lokhu khulunywe ngubaba uphuthi lapha sithi ke wayengumongameli umuntu owayehlonitshwa kakhulu, ngakho konokho okwenzakalayo kulungile kondile kakhulu. Ungamphendula usithini ngamafutshane Baba Mkandla? Usakhona Baba Mkandla, uyangizwa?
UJoshi Unkomo. Hayi, khona uMgabe uyabhodebhode siyangathi abantu ababulala ngumramba thina wabulala abantu lapha ngegoground kebebhode siyanga kunokuqakathekileyo udivide abantu lapha iNdebelele ngashona kababonani abantu bona labo bakathesa abantu balama-division endawo ukuthi khona ngawabuthanisa abantu ndawezo uzowazibhubhela nje angazange ngixolise ngento yegoground leso kuthiwa bhodabhoda lapha usebhubhile sebhubhile akuhlonitshwe khona lokhu eyigcine ngendaweni yakhe kube nokuthula nje imali vele bayenza kudala labo bantu ukuthi khona bebethatha abantu abanjengabona bebhodabhoda labo enye imali yakhe yena uMgabe enye imali ikahulumende ikahulumende ngiyami mina asho ukuthi ngere ngikahulumende kuphela but ukuthi kuthi nami futhi ngibalelwa khona lapho ngibana imali yama-taxpayers siyabhadala ama-taxes into ithenga lapha yathi uyibhadala libanje imali yakho. So izimali zethu lezana ezilokhu ezidlalisa nje zibhodisa umuntu nje ukuthi ethini usasekavuka omunye umuntu ethethe ukhosi lelizweni naleli kuyakuphela lokhu kuyakuphela lokhu asingazesadlala ngemfa yomuntu ubhubhile ubhubhile akuhleni ithilanga lenelelo amafulegi ethu ebuyele phezulu ephaphe akuntu amafulegi ebelokhu ehlezi phansi ukuze befike i-30 days yonaleyo kunamhlanje
Siyabuzwa baba Mkandla. Sicela ubambe khonapho ke. So Mr. Max Mkandla is saying, you know, the president was very divisive during his term as president. Mm-hmm. And he says he never apologized for the Kukulaundi atrocities. And today he still divides people as he's lying in his coffin, you know. So he says this is very sad because taxpayers' money has been wasted and, you know, he's not happy about the whole thing. So please, sicela baba Gwebu, ecingweni, baba Gwebu, ungawutshona njani?
Abakutshona njani?
Ye, ngamafishane sibili kula bantu abaningi abafuna ukungena kuhlelo. Wena ukubona njani khonoko oba umuyi umgabe obulokhu ebhotobhotiswa endaweni ethiyeneyo?
Hayi, lokho mina ngikubona kuyikudlalisa imali eningi omedi ngabe bayifakela amadokotela la akhalala umsebenzi. Usethule phela umgabe kuhlonitshiwe okwalelo langa. Kakwedluliswe, kade sile imali kubhode siyale lale, imali okumedi ngayincedisa izisebenzi. Asazi kumbe bathatha kweyakhe imali kumbe bathatha esikhwameni sikahulumende kodwa noma kuyikuthi bathatha esikhwameni sikahulumende ngaba ukudlulisa lokhu bafakele odokotela imali
so ke ukuthunjwa kadokotela umgombeke umagombeke wathini ngakho
hayi lokho kuyisabika kuyindaba enzima sibili njengoba into ekhona egudwini
so ubonani into embi kakhulu
hayi into embi sibili kakhulu
ye egwebu ye qedisa khona
iyasethusa nje lathi indaba yakhona ye
hayi siyabonga kakhulu ke egwebu ungathina kusasa baba
kulungile
ye so Mr. Gwebu saying the late former president is no more so lay him to rest don't use a lot of money on him and he says that it's clear that there's something that is very wrong in terms of the abduction of Dr. Peter Makombei. Says this is unheard of, you know, but he knows that the government is capable of doing that. So maybe we'll go to Mr. Tengumozi Puti later.
No, after for now we have a caller.
Yeah, take a caller, yes.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Taura Itins, we took Tawara Nanu, yes, we
Murku. Murku Tawara na Sivanda, Brighton, Arimono Mura, South Africa.
Taura Itins.
Ah, munona chini chino tsuisa kuti vanhu vari kungoramba vachitorwa vachitorwa nevanhu vari armed nguva nenguva tukuzvinzwa vemateachers akambotorwa uyu ndeumwe wakanogerwa nebhodhoro uyu ndeatorwa futi nevanhu vari armed munyika mune chaos isiri kutaurwa nehurumende uchinzi hurumende zvinhu zvese izvi zviri maoko mayo kaizvi
saka poitwa sei
uye aiwa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vemuzimbabwe ngavaite uprising because apasisina bandiko revashandi risatira nemunhu waro ati ambwa nevanhu vari amd zvinyori zvinhu zvisiri kutaurwa kana kushambadzwa panhepfenyuro dzemunyika kupa vanhu awareness kuti tine madisdence avamo munyika kana mani madisdence ndavataure
aiwa mashoko makukutu
ava vanhu vavo that's why vasiri kutaura nezvekuti maita madistance right tichienda panhau tiri panyaya imwe chete papa madoctors ipapo munoona kuti vanhu ava havana mwoyo mumwe wavo ari kuchaina kurwara mwenje uye afire kwaakafirao ivo vanotipambira madoctors because vanoziva kuti havarapwe muzvipatara zvedu saka zviri nyore kwavari ngoti vaitingo anything chavangofunga kuita because they don't benefit anything and they don't depend on the services zenyika
aiwa mashoko makuku tu anzwadzi muve nezuva rakanaka.
Right, ndinoda kubata nyaya yeko mudzara wangu.
Ya chingoti gagaga nhasi vanhu vakawanda vada kuti vataure vachitaurawo mafungiro avo kuti gagaga.
Alright, munoona chokwadi chakanaka, aiva mugabe vanondinatidza chinhu chimwe kuti vakatotaura kuti mandevela akanga ari mhandu dzangu. Nekuti patenderedzwa tenderedzwa Bobab, Bulawayo as a second capital city havana kufunga kuendako nekuda kweiko imhandu dzavo nhaiga.
Aiwa, chataura izvozvo maita basa hanzvadzi.
Good question.
Tinotenda.
I think it's a brilliant question.
This is why this guy is saying that he believes that Mr. Mugabe during his time might not have liked the people from Bulawayo. Maybe that's why now his body was not taken to Bulawayo. But I think the government did actually bring in, you know, different provinces. So, you know, we cannot speak on behalf of the government.
Yeah, what is Anpefka here? Maybe he's going to.
In fact, there's a question for him. Yeah. There's Patience Mavunga who's saying, Mr. Puti, if Mugabe was so important, why did your party remove him with a coup? And then someone else said, the summary of Mugabe is just like when a guy saves a girl from armed robbers and then after the guy sexually abuses her. So then another one, Anna, says, ZANU-PF, you're being like chameleons. You removed and shamed him. Now he's dead. He's a hero, blah, blah, blah. So, Mr. Puti, you might as well respond.
Mr. Puti, are you there, Baba?
Yes.
So, Lapavan Babuza, at the end of the day, Mr. Mnangagwa actually helped in getting rid of the former late president. But now you are eulogizing on him and declaring him this and that, you know, a son of the soil, a big man of Africa, a big tree has fallen, and all those kind of things. So people are actually saying, no, ZANU-PF people are actually pretenders. So can you take on that question?
Thank you, my brother. That is a very pertinent question. Look, in the first place, Robert Mugabe was not made to give space because he was no longer popular, but because of some traits of incapacitation which could not see the country moving forward from that time. It saw a lot of opportunities taking advantage of his senility and therefore taking advantage of him and planning a post-Mugabe era. Which era is this one? And it's very less than 2.5 years. You can see that the vouchers were calculated. But the patriots refused and said, no, we cannot have our good men taken advantage of because of his problem of having overstayed in power. He overstayed. That's a fact. But the fact that he then had to be used by others surrounding him does not take away the fact that he was a good man. Because there is a lot of there are a lot of inadequacies in age. Everyone, olokoko kumbolokulu ekhaya kwazi ugogo kumbukulu kufune sengumntwana kumbe kufuna ukuthi amanzi akufune ukuthi ikabithi. Kuyatholakala ngama-stages okuguga. Kasivumeni ukuthi umdala lo wayesegugile, wathuba ngokuhlala kakhulu wangavumi kule sikhathi ukuthi usegugile, adede labani, anti kusina kudedelwana. Kodwa ukuthi ngumuntu osebenze kakhulu, asingeke sikukhiphe ngenxa yokuthi usethule. Number two, ngike ngezwa omunye umlaleli ebuza ngokuthi kanti ube bazonda yini abantu bakoBulawayo, yikho ke engasa. Now, Bulawayo is the second largest city. he's the third largest city, say we want him as well. This is unfortunate in awarding the Uti Loku Siapiti Sanaje. Abane Vati Potisha Kulu, a condition is in the national sport, a condition of Zimba. But Abane Vati Alubukan Joko Law and Alubukan Joko Law, Langa. Overgood,
yes,
Sarus, 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 West Kalange. And he's an Niti Galaxy. Is it the corner? Abane is ever pulling Azo, Wamalanga, Latia Zazi, Aluva Gulama Tuba, Al Obuti Kuluna Nizzi, the thing of Kulumangazo. What I mean, Kulumang was that to the Lapa. If Kulumang of Bush, then Iloyate, the Michelin Ziate, is the Angas Katigangabula Sogota. Isindebele sikhombile ukuthi akusili imali ngilebende kwawo
siyakuzwa
abantu babayekela ukuthatha leli thuba bathi izwani sefitholele khonapho njalo singakhulumi ngendaba yokuthunjwa kukadokotela sesiyenza ngazathi indaba ehambelana lokufa kukamgazi bakithi abantu ababhidliza leli lizwe sebelamaqhinga amaningi wokuzibulalela lokuzithimbela. They have just adapted one of their own, and they know it's a self-managed thing that we know very well, and we know the choreographers as well.
Yeah, what's the one because Napumlomo Baba Puti? So, Mr. Puti says the reason why they didn't take him to Bulawayo is because other cities too were going to say, "What about us?" You know.
Mm-hmm.
So he says that's the primary reason, not of hatred and other things.
Mm-hmm.
So then he says, in terms of the abduction of the doctor, he says it's stage managed, according to him.
Mm-hmm.
So what a caller, I think.
Hello, caller.
Hello.
Hey, Tumsora Nanuye Shemurukupi.
Na oni azimkuni kuhurungwe.
Kwa kadi iko kuhurungwe yoko?
Kuhurungwe kumofala zoro.
Ehe, ita uraiti nzwe.
Panya ya doktor wa. Dokunga jini jino sivi sauti mungamuno ma doktors anungo toro atungo tanyanga igane 3 days asiriko onyeka. Asi urumende inge ita uraiti ya isu zoti shuiji ya uye ndia narwija basa iroro. Saka zvoro kuti muno munyika meZimbabwe hatisina security kana vanhu vachinyangarika vasingazikamwe kuti ari kuvatora ndiani uye ari kuvatuma ndiani zvoro kuti Zimbabwe haisina security yakakwana toti tokunongopedzwa tese tichipangwa nevapambepo
aiwa
mashoozvinosivisa izvozvo
saka imi dai maiwana mukana wekuti zvigadzirike maida kuti zvifambe sei.
Chini kwa shuba joti, urumende ni ngejiramba, alichini zinu zinge zichitika zipa chena. Urumende ya gare noramba zinu zipa chena. Saka, zinu zinu boa joti, mnani nga jichema oti, idaima nga ziso wa bafamba zanaka. Uga chema ondu waonesa, obo wabatu oro. Uga tuuda hii, oto roa, zinu oto roa za soo.
Daiwa
ita waga, jisa ipa kuti, mtemo natoshi andase za uri. Mapurisa ite basarao ni mazo, kweto tu wano regira wano, wajimo wano wacha watu, zika mungaru kuzepi wano wano.
Kupanya ya? Kwa
hivyo wano, wajita anga upambu waga. Apana kana wano wataka mbundo, tiba haba atu, aita mosa yewe kuti, awa nikizo, aga pamba mu.
Ayu, wa mashoko makukutu iwa yu wanjadzi. Kupanya ya
mkuru wenye. Ya, tu kukiro uguru, nendo jingai gaji, kise ipapo, tizi yoji, wana warumita izu, wargu bakupi, uye wargu tumana.
Ai, watu.
Zinga, zino, chifaka, chika, yoji, pani mabato, warumita basri, wabakitawa. Kana kasi na izu, zora, juru, nende ili mkati mizu.
Ai, wa mashoko makuku, tu anjazi, tunukutenda icha izu.
Toeza, unea, mdara wedu, boboi.
Ehe, warum province, menyu kwa imo.
Tinoja ya kutiko, urumende rudana mbafuti hitamisa maru utamizira kumuna akafa, iyo apenyo wa hitambura se.
Saka point kwa sehi?
Life anande wakata wika mtundu kutaraka, kweta uramba wakango chengete, epapa uku jamae. Saka zinu zoto nota, urumende ya tina kwa trubenda nae.
Aiwa mashoko makuku tu anjadzi nekuti nasi vanhu vakawanda vada kupinda muchirongwa chirege ndi
choto chautauri saka futi ndo nogona ngozotorwa kuti ngavaite usiku saka
aiwa icho kwadi anjadzi tochingoti iwa na iwa iyo mashoma mataura tinokutenda icha izvo
maita vata
Yeah, so this caller is actually from Hurungwe, which is in Mashonaland West, but he's on the other side. He's saying he's very, very upset with the abduction of the doctor in Harare, saying he wants to know why the government has not arrested anybody yet. And he's saying he's disappointed because by now the government should be coming out to say, we've arrested so-and-so and this is what went on. But government is mum. And then he's commenting also on former President Mugabe because he's from the same province. So he's literally saying he feels that the former president should have been buried by now because there's a lot of money going into the upkeep of his corpse. Till the month is over.
Yes, we've got Sikumbuzo Mlalazi who says, display Mr. Mugabe's body at Blue Roof for the whole month and let those who want to view it travel there rather than carrying around a dead elderly person's body in Zimbabwe. We have had enough of that name for over four decades. Let the country move towards forward. Just anyway, Tina. It goes further to saying, being a lady in Kokeliami, Lapo Ubaba Uputi. Keep on the good work, brother. Then see Ngai Kubaba Uchaso Moy Hotting Gang Let Babum Kanda Amafchan. Babam Kanda Namafchan ge Umati Poselok Tina was Hamber Bam Kant.
Yeah,
Poselok Tina civil Bam Kant was Hambela Konapoging Skrumak.
I mean the Micho and the Utukona I'm cover Abam Fagin down like the Kwapane Vegan nice washing, the guy washimba. Potisa. Imani lives as soon as you can say.
It's
all looking out and done it is a sagiti. I wonder about Kila Masivo Avo, it's only penny infa, but unless it's seven in the neighbor owner, I want to ask Baluza Utando. But in the last year, I think nobody to accompany the thing at the too much is in a party with the issue. But I am a student of a party in the name. I want to have a good Lokonanoko, the Nagusung Gangago, a second in the season.
See, I want to get him kind of wanting to say something to us from Lako. Yes, starting over with Jason Moy, Baba Moy, what's your name?
Tshoni
tshona ja. Tshoni kakhulu sibili. Isikati du sesibe umango esibili. Akutsho lapho okufisa ukwethula khona.
Ye mina bengikhuluma ngiphendula ubaba uphuthi lapho. Uphuthi lapho ukhanya akaphendulanga kahle. Ye ubaba uMgabe sizabuye kubulawayo la yangithi. Unkomo wabhuta from Harare wabuya kubulawayo. Yena indaba engabuya ngokubulawayo. Uchathi ngomuntu. Ye.
So, ufisa ukuthi ngawe na wonibona ngani isizathu kuyi?
Uyazonda abantu bemandebeleni. AmaNdebele awafuni ukuthenisela ukuthi vele awafuni. Indaba engabuyanga ngapha.
Hanti yena sezithulele umuntu omdala bese kade ngakathi ukuthi ngicela ukuthi
ke. Yena umlanga kwa umu.
Aha.
Abayibo abaphethe uhlelo. Yebo.
Uyabazonda abantu besintwini.
Ya abantu besintwini uyabazonda befuza abhodiswe njengomkomo abambhodisayo.
Ngokutsho ngani khonokho baba?
Ngokutsho ngendlela yokuthi naku usuka ulokhu ebhodi Harare laphana usuka wasiwa kuzimbo kodwa kobulawayo hhayi.
Ye siyakuzwa kakhulu odokotela ke ungathi ngakho.
Odokotela lokhu imali yena le ayidlalisayo upresidenti. Ofuza ukuthi ngayinika odokotela. Odokotela akabakho kupolitics. Ngoba imali le ifuza ukuthi ngayo yafakelwa odokotela lapha. Uyiwa abaphethe impilo zethu. So khonapho akula maphilisi, akulani odokotela, abantu bayagula, bayafa ezibhedlela. Akula niks eyenzakalayo.
Hayi, isikhathi sesidliwe umangoya. Sibongela kakhulu baba Moyo. Ngathi nakusasa.
Siyabonga.
Yes, so that is Mr. Jason Moyo there. He says the money that is being used around for the viewing of the body and all these kind of things should be channeled towards the payment of doctors' salaries instead of doing all this kind of grandstanding.
There's so, patients, yes. Mavunga, who's saying people should actually stand in solidarity with the doctors because if they don't, the doc, you know, bring the doctors back into work. Mm-hmm. People in Zimbabwe would die because, as we saw earlier on, doctors in Bulawayo have also joined into the strike. They are really not happy with how Dr. Magombeyi has been allegedly abducted, yes, and up until now he has been missing since Saturday. Saka vazhinji vari pano vari kuti aiwa havasi kufara nezviri kuitika izvi, uyezve vari kuti ivo dai hurumende yaita zvainokwanisa kuti iratidze kuti kana pane vanhu vakatora doctor ava
vawane kuratidza. Sorry, our time is out. We have to leave there. We thank our guests this evening, former freedom fighter Maxim Kandla and parliamentarian Tomozi Kuti. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C.
And I'm Marvelous Nklanga Nyahuye saying, let's meet again tomorrow on Let's Talk and that is Group Ray in the morning, where we'll continue to look at the abductions and also, you know, catch a glimpse at what's going on at the Blue Room. Bye-bye.